manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechina chikumi 24, 2021. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tienda kutima kwanza kwa nesu, mchirongwa chedu chanasi. Ini dini jonga kande miri, nishitepe nyurandire kumba, senzira ya kushitivirira mchirwere cha COVID-19, nishiti esu nesu mchirongwa chedu chanasi. Matare, ema doroba matana tu, ano varwa nepamu sana peshirwere cha COVID-19.
Kristi, mwostri mingi kameda nditi, eta chipu umkani, wakundi chibisa isu wa mingi nashu, usu wa makavaka, tabisa chiru matofre. Ndoti ni kanandru South Africa ndi nchikwata, ndika nda ubotswana ndi nchikwata, nda mnika mangu, doche ma msoto ya kadai, kudari kama cheme na ndaka itandiri kunyika zekun, doche ma ndiri mnika mangu.
Vanu wakawanda, vanu sarabasi na pekurara, tuchitevira kuputuka kwa ikwa zimba zavo kumerofort. MDC Alliance, yoferefeta kusamira zvakanaka kwa kaita zvinhu mubato iri muBulawayo. Indwe mimwe emisoro ina udedu zanasi, ichibva kuno ku Studio 7, iri muWashington DC. Judicial Service Commission kana kuti JSC yavhara matare edzimhosva mumadhorobha matanhatu mushure mekunge vashandi vemumatare aya vabatwa nechirwere checovid-19. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
JSC yavhara matare amagistrate kubindura, Chinoi, Kariba, Karoi, Mount Darwin nemutare uko kwavharwa dare repamusoro. Munyori weJSC vaota Chikwana vati vatora dano iri kuti matare aya ambofiritwa nemishonga inodzivirira kupararira kweCOVID-19, kuvheneka vashandi pamwe nekuita ongororo yekutsvaga chakapa kuti denda iri ripinde mumatare aya. VaChikwana havana kutaura kuti vanhu vangani vabatwa neCOVID-19 kumatare avharwa aya, asi vati vari kushanda nebazi rezveutano kugadzirisa kuti avhurwe, uye veruzhinji vachaziviswa kuti matare aya achavhurwa rini.
What we are doing is tiri kureducisa members of parliament kuti vapinde mumacourtrooms. Mapupindwa nemalitigants chete. Ndizvoti wakwamaona ndekupi ngozi mamembers of the public vaakurambidzwa kupinda mumacourthouse kuti rijuse vanhu vanenge vachipinda mumacourthouse.
Vatiwo vave kusimbaradza kupfekwa kwemamask, kugeza maoko nekushandisa masanitizer kuti munhu apinde mumatare. Kunyange hazvo hurumende yakati mapazi ayo anofanira kuderedza uwandu hwevashandi vanoenda kubasa kusvika pazvikamu makumana kubva muzana. VaChikwana vati havagoni kuita izvi nekuti matare anoita basa rakakosha. Gweta rinoshanda neZimbabwe Lawyers for Human Rights kwamutare, amai Pegita vagadza vaudza Studio 7 kuti hongu danho ratorwa neJSC rakanaka chose, asi rinofanirawo kuitirwa vasungwa, mapurisa navose vanoshanda nematare. Vatiwo JSC ngaifambira nenguva kuti vanhu vatongwe pachishandiswa michina yechizvino zvino vasingasangane nevamwe mumatare.
Matare edu ebinusha akufanira kufambirana nenguva, oita atinoti mabitsal kofuri kuti vanhu vanogona kutonyera inogona kutotongoita vanhu vasingasangane. Zvinoita kuti kutapurirana kwezvirwere zvakaita seCOVID-19 kuderere tobva tachengetedza utano hwedu.
Vaive gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti kuwanda kuri kuita COVID-19 kunokonzerwa nekuti matanho ekudzivirira denda iri haasi kutevedzwa. Vakatiwo hurumende inofanira kuwanisa vanhu zvekufambisa, vachiti vanhu vari kutapurirana denda iri vari mumitsese yemabhazi.
biggest super spreader tiri kuona ndo mabhasisi mune overcrowding tinozviona because mapatients edu anouya kuzorapiwa necovid anokwira mabhazi wayo endi vanhu vanovari mumabhazi wayo havatombozivawo ndakagara next munhu anechi anotozivikanwa kunzi ane covid ari kutoenda kundorapiwa its because of bottlenecking yavakaita paningi patransport system saka tokurudzira kuti ngavavhure transport system regai mamwe maoperators apinde vanhu vafambe vakatambanuka zvakanaka then malockdown edu ngaashande enforcement ngaive beta kwete zvehasha zviya zvongofaina vanhu aiwa ngavadzidzise vanhu mamasika anodini vanhu vachigara kumba I think tasvika pastage yezvino yekuti izvo every town every village yava affected handifungi kuti zvichabetsera kuti tichi targeted lockdown
nezuro vanhu mazana manomwe nemakumi matanhatu nevatanhatu vakabatwa necovid-19 izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 munyika yose pazviuru makumi mana nezvitatu nemazana mana nemakumi masere 43,480 munhu mumwe chete akafa necovid-19 nezuro izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 munyika yose pachiuru nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevaviri 1,692 kusvika nezuro vanhu vainge vabayiwa nhomba yekutanga vave zviuru mazana manomwe negumi nezvishanu nemakumi mashanu nevatanhatu 715,056 uye vabayiwa nhomba yepiri vave zviuru mazana mana nemakumi mashanu nechimwe nemazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nevatatu 451,793 uwandu uhu hunotarisirwa kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayawana nhasi hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba vanhu mamiriyoni gumi senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha
nawa anoshanda akazvimirira Jeffrey Moyo aisa nhasi chikumbiro kudarira Magistrate chekuti mhosva yari kupomerwa iraswe kudzanai musengi anoti panyaya inotevera
gweta ramoyo vadak coltat vaudza studio 7 kuti vaisa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe vachiti hapana umbowo hwakasimba hunoratidza kuti akapara mhosva iyi
There is not even a reasonable suspicion that Jeff committed any offense whatsoever. That's because he followed the procedure provided for the approach to the relevant bodies in the Zimbabwe Media Commission.
Mutongi wedare, amai Marigold Ndlovu, vati vakolta tuaite zvekunyora chikumbiro ichi, vagosvitsa gwaro. Rao kudare mukati mezvara nhasi vakatiwo vari kupa vachochisi nguva yekuti vape mafungiro avo pachikumbiro ichi uye vanofanirwa kuita izvi musi wa30 chikumi usati wapfuura amai Ndlovu havana kupa zuva rekuti dare richapa mutongo waro rini pachikumbiro ichi asi vati mwoyo anofanirwa kudzoka kudare musi wa8 chikunguru pange pambonyorwa gwaro rekuti mwoyo asungwe kana kuti warrant of arrest sezvo atadza kusvika padare panguva yakatarwa asi izvi zvazogadziriswa vakoltati vati vange vakataurirana nevachuchisi kuti vachauya kudare na11 mangwanani
We were told that a warrant of arrest had been issued against Jeff Moyong and that the matter had been dealt with earlier in the morning, not at the time that we had agreed with the prosecution.
Moyo akasungwa kuHarare musi wa28 Chivabvu achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act achinzi akabatsira vatapi venhau vaviri vekuamerica Christina Goldbaum naJoao Silva kuti vapinde munyika uye vashandise vatapi venhau zvisiri pamutemo vaviri ava vakaburiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo moyo anonzi akapara mhosva iyi naTabang Manika anove mushandi weZimbabwe Media Commission uyo achiri muusungwa ndakamirira studio 7 mubulawayo ndini kudzanai musengi
mazana nemazana evanhu vanogara kumelfort mudunhu remashonaland east vari kurara pamene nhasi Manheru zvichitevera kupuswa kwaitwa dzimba dzavo nehurumende. Thomas Chiripasi aenda kuMelfort ndokutipa nyaya inotevera.
Vanhu vachanga vachirara panze kubva nhasi zvichienda mberi zvichitevera kupwanyirwa kwavaitirwa dzimba nehurumende kuMelfort. Pasvika Studio 7 musha weDiamond Park nhasi mangwanani, vagari vemunzvimbo iyi vanga vari mubishi kubvisa midziyo yavo mudzimba dzavo, uko zvigiredha zvichipwanya nekune rumwe rutivi. Amai Febinzira yeSango vati havachaziva pekubata zvichitevera kupwanyirwa kwavaitwa nehurumende, iyo yauya iine magiredha maviri nemapurisa anga akapakatira zvombo kuzopwanya dzimba dzavo.
Hasina kureruka, tirikurarama upenyu hwakaoma. Vamwe vanotiri masingle parents tirikurara tichishanda tichiita se ndomisa mudhuri wangu just like that. Handina chimwe chandinoudzwa ozongodzwawo dzimba yakupwanya. At least because tiri munyika medu handiti dai tachipiwo mukana wokunzi chibvisai zvamiinazvo zvamakavaka, tabvisa chero madoor frame. Ndoti ndikanga ndiri kusouth africa ndei chikwata, ndikaenda kuBotswana ndei chikwata, ndamunyika mangu ndochema misodzo yakadai kudarika machemera andakaita ndiri kunyika dzekunze. Ndochema ndiri munyika mangu.
Amai Ellen Munyoro vati chavarwadza ndechekuti havana kumbopiwa nguva yekugadzirira kuti vabvise zvinhu zvavo, uye vati panga pasina kubudiranwa pachena kuti mastendi aya akamira sei.
Dambudziko iri rinorwadza, dai vanhu vaiziva zvauka vasati vavaka wongonzi regedzai kudii kuvaka, kunoti munhu watombovaka kuzopazirwa wavaka, ipabuda kwabva wongovatangidzira vanhu vasati vavaka. Vanhu vakachengeta mari nokuti mari iri kunetsa kutsvake.
Mumwe wavapwanyirwa dzimba vatrinos Mushoriwa vati vakatengeserwa masendi aya neumwe mukuru wemuboka revechidiki muzanu pf varoger spote, kunyange hazvo vaizviziva kuti masendi aya hasi ezanu pf. Vamushoriwa vati chiri kunyanya kuvarwadza ndechekuti gurukota rinoona nezvedzimba vadaniel garwe vakavanyepera kuti dzimba idzi hadzisi kuzoputswa, vachiti vari kugadzirisa kuti dzigove pasi pekanzuru.
Minister vaiuya panapa vagarwe vachiso inspector zvinhu zviri panapa izvi, vati vakatiti vakaima mastenzayo pave nemastructures akanaka, muise migodhi, mubvise migodhi yese mvura tokuisirai mabhohozi. Patike nezvakuti ndesanzvekuti hatichazive kuti ndivo seminista here vatiri vakukonzeresa futi kuti isusu vatiti tivake vobva vatiputsira futizvo. Uyezve mukatoenda kwekutangatanga kwegedhu munotoona pane bhodhi rakanyorwa zvokunzi local authority. Mukaenda pa entrance yekupinda muno masense riripo rimwe bhodhi zvo, mabhodha esangaseke kana kuti ivo vava kutikonzeresa kuti isusu tirambe tichingobirwa mari. Hatichazivi zvavari kutiitira.
Hatina kukwanisa kutaura navagarwe kuti tinzwe devi ravo sezvo vanga vachidzima nhare mbozha yavo patanga tichivafonera nezvenyaya iyi. Gurukota rinoona nezvinoitika mudunhu reMashonaland East, amai Apollonia Munzverengi vambosvika muMelfort panga pachipunzwa dzimba idzi, vakabva vachiti vari kunoita musangano navagarwe negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaone kuti votora matanho api zvamboita kuti vanga vachipunza dzimba idzi vambomira kweawa imwe chete, asi vakazoenderera mberi nokupwanya vaona pasina kana shoko kubva kumakurukota ehurumende. Zvichakadai, umwe wevanga vachitengesa mastendi aya zvechikiribidi varoger spote neumwe wavo vatangoziva nezero kuti Arnesto vasungwa nemapurisa panga pachipwanywa dzimba idzi. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapaul Nyati kutinzwe kuti mhosva yavazopomerwa ndeipi tisati taenda pamhepo. Kupwanywa kwaitwa dzimba kuMelfort nhasi kwaitika mazuva mashomanana hurumende yapwanyira vanhu zvivakwa zvavo kuchitungwiza nemuHarare ichitiri kuchenesa maguta. Ndakamirira Studio 7 kuMelfort mudunhu reMashonaland East, ndini Thomas Chiripasi.
Batore MDC Alliance rakaumba komisheni iri kutungamirwa nemumwe vatevedzeri vemutungamiri webato iri, amai Lynette Karenyi Kore, kuti iongorore kupokana kunonzi kuri mukomiti yebato iri mudunhu reUlawayo. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Izvo zvinotevera tsamba yakanyorwa neboka revechidiki vachinyunyuta pamusoro pekwavanoti kutadza kutungamira kwasachigaro wedunhu reUlawayo vaJames Stole. Vechidiki ava vanoti vaStole avo vanovewo mumiririri wemakokova mudare reparamende vari kukonzera kupatsanuka kwebato mudunhu reUlawayo nekutora matanho anonzi anoita kuti vatsigiri vebato vasawirirana.
hatina kwanza kunzwa kubakuna Stole kana kumutawiriwe MDC Alliance Mublawayo Baswi Venchiroza. Asimtezerwe mutawiriwe batore MDC Alliance wa Clifford Hachwayo wati commission iri Mublawayo ndeimu ya shukwata zibato rao zakasiana siana zirikuita ongororo ya mamiro ezunu mbato rao mumatunu ose emunyika.
Kusangano wakatumira nungwe kunzimbo zakasiana siana matunu kati wandei enyika wachi ongorora kushanda kwa tirikuita especially kuma branches kwedu kuma wodzi ne kuma constituencies basa kuchirufa basei ne kusimbaraza kushanda kwima poka iaya zikona nyaye voter registration programs zikuitwa saka tiriku simbisa kuma province kwese kusangazeko kublawayo kwa na Manicaland ne kwa kawanda.
Commission ii yakatanga kuita ongororo yayo na msue muvuru uye notarisirwa kupedza basa mangwana. Commission ii inewamwe vanhu vana vanosanganisira amai conciliation and zvavana navabeki swanda. Ndakamirira Studio 7 Mublawayo ndini kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAfghanistan vaAshraf Ghani vasvika muAmerica nhasi kuitira kuti vaite musangano mangwana nemutungamiri weAmerica vaJoe Biden. Ndege yanga yakatakura vaGhani yamhara nhasi mangwanani muWashington, vaGhani vachiperekedzwa nechipangamazano chavo munyaya dzerunyararo vaAbdullah Abdullah. Uyu musangano wekutanga wavaBiden navaGhani uye unoitwa pamberi peurongwa weAmerica wekuburitsa mauto ayo muAfghanistan kunyana 11/2021 asati apfuura. Mutauriri wemauto eEthiopia Kenel Getnet Adani vati varwisi chete kwete vanhuwo zvavo ndo vakarwiswa nemauto emuchadenga ehurumende mudunhu reTigray uko kwakaona vanhu 43 vachirasikirwa neupenyu. Vaadhani vaudza Reuters kuti varwisi vainge vakapfeka mbatya dzeveruzhinji muguta reSoboga ndivo vakarwiswa. Vave nemaonero akasiyana-siyana pagaka varamuka pamberi pesarudzo dza 2023 pakati pemapato eMDC Alliance neMDCT pamusoro pezita rekuti MDC Alliance zvichitevera mashoko emutungamiri weMDCT vaDouglas Ngonzora ekuti vanogona kupinda musarudzo vari pasi pezita rekuti MDC Alliance. Mutevedzeri wemutungamiri weMDC Alliance vatendai biti vakazobudawo panhepfenyuro yeHeart and Soul Television vachiti bato ravo ringangopinda musarudzo riri pasi perimwe zita kuitira kuti nyaya yezita isazovakanganisa. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti MDCT haifanirwe kuswera ichida kukambira zita rekuti MDC Alliance nekuti kubva zvakabuda mutongo wedare reSupreme Court zvekuti ndiro bato riri pamutemo pamwe chete nekutora pfuma yose yebato zvakatoratidza kuti mapato aya akasiyana. Vanhu ava vanoti MDCT inofanirwa kuramba iri mugwanza rayo kwete kuti ide kukanganisa zvakare vari kumhanya vari mugwanza reMDC Alliance. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kutiwo sezvo MDC Alliance uri mubatanidzwa une bato reMDCT zvinoreva kuti MDCT iri pamutemo ndiyo inofanirwa kupinda mubatanidzwa uyu. Vamwe ndo vari kuramba nyaya yekupomera ZANU-PF kuti ine chekuita nemakakatanwa aya vachiti makakatanwa muMDC akabvira kare uye anokonzerwa nekuda masimba kwevamwe vari mubato iri izvo zvinozoita kuti rigare richitsemuka-tsemuka. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZANU-PF vaGilbert Dzikiti. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoti kudii nenyaya yekurwira zita iyi.
Zvinoratidza kuti maitirwo anoita politics yemuZimbabwe haana kumira zvakanaka. Zita rinofanirwa kuremekedzwa. Handioni kuti vaMonzora kana vachida kuti vanoshandisa zita reMDC Alliance. Kochavashora chii kuMDCT nekuti ndo zita ravakashandisa vachipukidza Mike Kupe. Ndo zita rakashandiswa necourt vachipiwa nhumbi dzeMDC Alliance. Ndiye vangogara kakurujwa rwavo kana kudanga kwavo kuitira kuti vasakanganisa maitirwo anoitwa sarudzo makore anoteera. Ndofunga kuti inini zvinongoratidza kuti mamiriro akaita politics matongero enyika emuZimbabwe anoda kuti agadziriswe.
Vadzikiti, munoti nenyaya iyo yekuti MDCT inoti inogona kupinda musarudzo dza2023 seMDC Alliance?
Chandinoda kunditsanangura pamusoro pechiitiko ichi chinotitaridza toga isusu kuti makakatanwa aya ari kubva pamudzi chaiwo chaiwo wemusangano wavo wavanoti MDC. Kuti uzoita matsene mazoitika yakanga yaitwa personalization yemusangano after paita madivisions anga ariponewe kwanwe vachiita kwavovega avo vachiva kuzvitiwo MDC nwe vanoti green avachizonziwo MDC twilight for purposes of election. But as long as it is who proposes a relation, because in Durangara was very much like a one to two, yeah, Panetam to go, Ura, Sitka, Kuchi, Makaran, Wahari, Makaran, Wahari, Doctor Mbapu, Hansana Pokuchi, Mata, Hitz, Mosha, Akatunga, Mera, Lim, Sangano, MGCT, Zawa, Sikano, Sangano, MGCT, Wahutunga, Miriwa, Dava, Douglas, Munzora, after Vita Congress, Evagaita, Vajisu Kupit, and Nana, Mekupi, Nelamo. Saka zvazvinoreva in short ndezvekuti ava yes vane claim to the name MDCT iri legal. Saka zvairipo claim iyoyo zvinongotiratidza zvega kuti makakatanwa avo ekuti MDCT zvinozivikanwa kunzi is part of the alliance agreement yakanga iripo yakasanana navatangirai yakausaiwa navachamisa the alliance agreement. It was signed by vatangirai. Saka ava zveshuwa it's law vane marights to the name MDC Alliance because like I said one the MDCT not MDC C chauya kana kuti MDCT ndandu honga chauya kumbere saka zvichiva kuti ma rights iwaya ndo anova simba kuti vanga vaitora zvavari kutaura izvi asi tora izvi kuti ora iti zvakadare zvinoro zvinotiratidza kuti kudi zvinongotiratidza kuti the basic foundation yekuti mapato maira haasi ndo baba nezera kuti MDC nyaya kuti vanhu vaita kuhwanda nyaya kuti brand kudii but chiri pachena ndechekuti ndochinhu chavakapfuyiwa ndochinhu chakavakwa nefoundation yavo vachisenza mawhite farmers.
Vangwenya, munoti
kuva nhengo yemubatanidzwa wemapati emaalliance hazviri kuti ndiwe bato racho. Saka mualliance muna mapati manomwe 7 rimwe racho riri MDCT. Saka zvigone kuti munhu ozviti iye nekuti ndiye anotungamira MDCT haungatori captain kudynamos wopinda munational team wotori captain munational team. Zvinoratidza kuti chikoro chachinoenda vadyuwa changa chakasiyana. Aiwa, nokuti ZANUPF inokwanisa kunge ichivabvumira kushandisa zita racho nekuti tiri timu political jungle yeZANUPF. Mune dzimwe nyika hazviite kuti wambokukwidza uri MDCT wozozviti una kukwidza seMDC Alliance. Saka ndofunga zvangonaka kuti vanga vachingopiwa zita racho vachamisa nenhengo dzavo voona zvokuita.
Vadzikiti, munoti nenyaya yekuti ZANUPF ndo iri kukonzera nyonganyonga iyi?
Makakatano aya handione sekunge ZANUPF ine chekuita namakakatano aya. Makakatano aya anotangira ipo panoapoindwa two vice president nava vatangirai. Saka handione panopinda ZANUPF ipapo. Tumandoona zvakare kuti kwakaitika violence kuri kurwa vatangirai vamwe vazopinda through mabase door eviolence iwayo. Saka zvinenge zvichitongotiratidza zvoga kuti machallenges are nothing to do with ZANUPF but the akanga ari mapower struggles ekuratidzana masimba muMDCT imo. Saka tikazozviongorora netsvakurudzo yakanaka tinoona isusu kuti hapana patingaposhera ruoko kuZANUPF.
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANUPF vaGilbert Dzikiti. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Mapurisa emuBotswana apfuura ndokuuraya mbavha nhatu dzanga dziine zvombo uye dzichifungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wemapurisa eBotswana Police Service vadipe kumutube vaudza Studio 7 parunare kuti chiitiko ichi chaitika nhasi mangwanani Mushure mekunge kwa vane kuzorera na kuzombo pakati pepa pulisa ane varume vashanu vangava ine zombo.
I can confirm an incident in which three suspected armed robbers.
Icho kwa adiku tukwade ne kuzorera na kuzombo pakati pepa pulisa ane vano kunge zuruwa kuti makororo anofamba akapakatira muchitiko chaitika nhasi mangwana nemusha weblock 6 varume ava vane makore ari pakati pemakumi matatu nemakumi mana vawanikidzwa nemapurisa vari pamba apa kuti yavanga vachishandisa kurwisana nemapurisa.
Vamutube avo vanoti mazita evafi achakachengetedzwa vatochiitiko ichi chaitika paine imwe imba mumusha weblock 6 muguta reHaburoni apo varume vashanu ava vanonzi vanga vari kuda kuba.
Mutatu wavo vose vanofungidzirwa kuti zvizvarwa zveZimbabwe. Zvichakadaro tiri kukumbirisa kuti ruzhinji rwubatsire mapurisa mukutsvaga varume vaviri vatiza. Ndizvo zvandingataura pari zvino sezvo kuperefetwa kwenyaya iyi kuchiri kungotanga.
Vamutume vati mapurisa anobvumidzwa kushandisa chisimba kana kuuraya kana upenyu hwavo wamunjodzi sezvaitika nhasi. Asi nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uye vari gweta rakazvimirira vamuna Chenjovu vati basa remapurisa kusunga vanhu kwete kuuraya nekuti mutongo wekuba haisiwe rufu.
Hakufaniri kuitwa maextrajudicial killing. Kamuri mufanira kumirira kuti paitwe due trial nezvimwe zvakadaro. Kana paita offense hapane nzira yekubata vanhu vaoffender. Vanofanira kubatwa voenda kutrial kuwanikwa evidence pobuda kuti vabatwa ende vanofanira kupuwa mutongo uku bekozi pamwe imwe mutongo haisiri yekuuraya.
Vati havavoni pachaita kukakavadzana pakati peZimbabwe neBotswana nekuti hapana chapombo unoratidza kuti mapurisa haana kuita basa ravo nemazvo.
Don't know if there was any diplomatic aspect about it because nokufunga kuti normal and natural people vakangozvifambiravo for their own reasons. I don't think vakafambira zverobert so kakuri kuti vava vari maresident pamwari lofu vanenge varimo muno vachiita go about their business but havarongawo zviri unlawful. There is always that risk and possibility yekuti unosangana nevanhu vari high handed pamutemo kana kuti vanenge vawanawo information vachifanira kuishandisa because sometimes you cannot use an ex against a gun toting criminal.
Mutevedzeri wemumiriri weZimbabwe muBotswana mai Margaret Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe munyika iyi hausati waudzwa nezvechiitiko ichi. Amai Ruparanganda vati muzinda weZimbabwe uchatevedzera matanho anotorwa mukutsvaga minduro mushure mechiitiko chinoda kuti nyika ipindire.
Tinongoshandisa the normal diplomatic channel tinoshandisa madiplomatic channel we'll let you know if you need any information.
Mapurisa emuBotswana ari kukumbira veruzhinji kuti vavape ruzorwe kune vanhu vaviri vakwanisa kutiza nhasi mukurwisana kwaitwa mapurisa nembavha idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Women's Round Table na 8 p.m. Chiri kutarisa zviri kusangana nevanhu kadzi muupenyu hwavo. Sezvungu yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Matare edzimhosva emadhorobha matanhatu anovharwa nepamusana pechirwere cheCovid-19. Vanhu vakawanda vanosara vasina pekurara zvichitevera kuputswa kwaitwa dzimba dzavo kuMelford. MDC Alliance yoferefeta kusamira zvakanaka kwakaita zvinhu mubato iri muBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. kana mchida utitumira tsamba mbozha dzitumire ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda